Vatambori nyoka vaudza Studio 7 kuti kubvira svondo rapfuura vaimbove varwiri vehondo yerusununguko vari kuvhundusira vagari vemunzvimbo dzakaita seward 3, 7 ne8 vachivaudza kuti kuchafiwa kana vakavhotera MDC.
Kumusha kwangu kwandinobva ini kunonzi kwaShumba kuward 3 panyaure shopping center. Vamutodi vakatumira mawar veterans 5 paivinzi paifanira kupuwa fertilizer. Asi mawar veterans iwaya akazosumuka akatyisidzira vamavillagers akati kuno hamufanira kuvhotera Tambori nyoka. Haana chaanokupai, munofanira kuvhotera Energy Mutodi, munofanira kuvhotera vamunangagwa. Musavhotere Tambori nyoka navachamisa, mukavhotera vanhu ivavo musango matakabobva muya tinodzokera. Kavida kuti munyika muyerere ropa, vhoterai Tambori nyoka, vhoterai chamisa.
Vatambori nyoka vanoti hapana zvakanyanya zvavangaite kunze kwekuudza vari kuongorora sarudzo nezviri kuitika pamwe nekusimbisa vatsigiri vebato ravo. Mashoko avatambori nyoka atsinirwa nava Brian Kamoto veMDC Alliance avo vari kukwikwidza musarudzo dzekanzuru muward 8. Vakamoto vanoti vamutodi havasi kutevedza zviri kutaurwa nemutungamiri webato ravo vaEmerson Munangagwa kuti sarudzo dzitwe murunyararo.
Chekutanga chiri kunetsa vaEnergy Mutodi vari kuuya muno. Vachisvika vakaita musangano papurazi riri pedyo nera vachivenga. Vakati ivo pamapurazi aripo riripo rinonzi pastondoni vachadzinga nekukuvadza vanhu vese varipo kana vachinge vadyiwa muelection. Ndo zvatakatanga kuona kwavari kuti havasi kufamba munzira dziri kutaurwa napuresident wavo vamunangagwa kuti vari kufamba zviri fe zvine peaceful mukati.
VaPrince Mupindu avo vari kumirira MDC Alliance musarudzo yakanzurwa weward 7 mugoromonzi West Mekare vanoti kunyange hazvo misangano yavo yekutsvaga rutsigiro iri kufamba zvakanaka, vanhu vari kuvaudza kuti vari kuvhundusirwa nevaimbove varwiri verusununguko kana vachinge vabva kumisangano yeMDC Alliance. Vamupindu vaudza Studio 7 kuti mauto anogara papurazi remuwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga ari kurova vanhu kana kurambidza vatsigiri veMDC kupinda mupurazi iri.
Pari kunzi kana zvichinge dzachaya 6 PM manheru ukangoonekwa uchifambapo netsoka, masoja ari kukutora obva akurova zvisina tsanangudzo. Masoja acho futi anowanikwa achiuya kuzomwira kubhawa rekusidko nekuchibvuti, vari kuuya futi vachishungurudza vachi trete na vanhu. Ndopatiri kuti satichaziya kuti mabaraki akungofamba achiswa pese pese here nekuti vanhu vari kurova ende vari kurova zvisina tsanangudzo.
Vatambori nyoka vanoti izvi zvinoradza kuti hapana zvakasanduka kubva pane zvaitwa nehurumende yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi vamutodi vanoti vanoda humbowo hwezvese zviri kutaurwa izvi vachiti semaziro avo hapana munhu ari kuvhundutsirwa mugoromonzi West. Vamutodi vatiwo veMDC Alliance vave kutaura zvinhu zvisina humbo nekuti vave kutya sarudzo. Vati ivo veMDC Alliance ndivo vari kutofamba vachibvarura maposta avo vachiti humbowo huripo ndehwekuti ivo vatambori nyoka vanotori nenyaya iri kumatare edzimhosva. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemumiriri wegoromonzi West vanosanganisira vakazvimirira vega amai Beatrice Nyampinga, vaCrichton Machokoto vePeople's Rainbow Coalition, vaClifford Namboro veMDC Alliance, vaLewis Tizora veCoalition of Democrats nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.